Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechipiri ndira 15/2018 makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inovhara masaisai eintaneti kuitira kuti vanhu vatadze kutumira mavhidhiyo nemapikicha ezviri kuitika munyika. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights roenda kumatare kuitira kuti dare ripe mutongo wekuti mapurisa asadzivise magweta kumiririra vanhu vari muusungwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano eZimbabwe Association for Doctors for Human Rights neZimbabwe Lawyers for Human Rights anoti vanhu vangangosvika makumi matatu vakuvara mumhirizhonga iri kuitika muZimbabwe kubva zvayakatanga nezuro. Mhirizhonga iyi inotevera kurudziro yakaitwa nesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions richitsigirwa nemamwe masangano akazvimiririra. Mashoko atiri kutambira anoti vanhu vanodarika gumi vafa mushure mekupfurwa nepfuti. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba kanawo kugurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwemukati menyika Amai Opa muchingurika shiri nezvekuti pane vanhu vapfurwa sezvo nhare dzavo dzanga dzisiri kupinda. Nepamusana pemhirizhonga iri kuitika muZimbabwe, vanhu vakawanda vari kutadza kushanyira hama neshamwari sezvo mumigwagwa musiri kufambika. Zvitoro nemabhizinesi akawanda zvakavharwa uye hurumende yakavharawo masaisai eintaneti kubva nezuro. WhatsApp, Facebook neTwitter zvakatanga kusashanda nezuro. Vanhu vazhinji vanoti havasi kukwanisa kushandisa masaisai aya. Vamwewo vanoti chero nharembozha hadzisi kufamba zvakanaka. Vemapato anopikisa vanoti kudzimwa kwemasaisai kuri kuitirwa kuti hurumende ivanze kumbunyikidzwa nekurohwa kuri kuitwa vanhu munzvimbo dzavanogara, umo vanonzi vari kupindirwa mudzimba nemapurisa nemauto vachirohwa zvakaipisisa. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pamusoro penyaya iyi sezvo nharembozha dzanga dzichinetsa kupinda. Mutori wedu wenhau Rutendo Mawere ari kuona zviri kuitika ari muHarare. Rutendo, ungatiudze kuti zvinhu zvakamira sei pari zvino muHararo?
Tinotenda Blessing. Muongororo yataita nhasi muguta reHarare, zvitoro zvese zvanga zvakavhara kusanganisira zvitoro zvikuru zvinosanganisira na Pick n Pay zvanga zvakavhura nezuro nhasi zvanga zvakavhara, uye mukati medhorobha manga musina vanhu vanga vari kufambamo, asi Studio 7 yaona motikari dzemasoja nemapurisa akawanda zvikuru angari muguta umu.
Tinoziva kuti kazhinji kana pachida kunzi masoja apinde mugwagwa zvinotaurwa nehurumende kana kuti panganzi pataurwa yatingati state of emergency. Pane chambotaurwa here nehurumende kana pane penyuro dzayo kana mapepanhau ayo kuti masoja akuzopindira? Zviri kufamba sei? Pane kutaurirana kuripo here pakati pehurumende nevanhu vemuZimbabwe?
Pari zvino hapana mashoko ati abva kuhurumende kana kubazi rinobudisa mashoko, Ministry of Information. Hapana zvati zvataurwa, uye masangano akazvimiririra anga achibvunzurudzawo kuti iye awana mvumo yekuti masoja apinde mumugwagwa ndiani, sezvo mutemo wenyika uchiti masoja apinde mumugwagwa panofanira kuva pagarwa dare kuti vapinde mumugwagwa kana mutungamiriri wenyika asipo. But kusvika panguva dzino dzemanheru hapana mashoko angabva kuhurumende kana kubazi rezvekufambiswa kwemashoko.
Ko zvekuvharwa kwemasaisai yakaita sana internet pane zvambotaurwawo here kana zvauri kunzwawo?
Hapana chatichataurwa, but vanhu vazhinji kusanganisira muguta reHarare, Twitter haisikuita, WhatsApp haisikuita, internet chaiyo haisikuita. Uyewo zvakare kune vamwe vari kutoti kana nharembozha chaidzo dziri kunetsa kupinda, asi muongororo yaitwa kana mashoko ayanga achifamba-famba pasocial media achakwanisi kufamba nekuda kwekuti zvinofungidzirwa kuti hurumende ndiyo yavhara masaisai yavo.
Pane mashoko yekuti pane vanhu vakapfurwa kubva nezuro nanhasi. Pane zviri kumbotaurwa here nezvenyaya iyi?
Nyaya iyi haisati yanyatsobudiswa nemapurisa kunyange zvayo nenyika, but mapepa ehurumende abudisa nyaya yekuti kune vakasungwa kunzvimbo dzakasiyana-siyana, avo vari kunzi vanga vari mukati memhirizhonga iyi. Uyewo zvakare vataura kuti kune kupfurwa kwakaitika, but havasati vadoma huwandu hwevanhu vakapfurwa. Asi seStudio 7 taendawo kumuzinda weHarvest House kana kuti Morgan Tsvangirai House mukati medhorobha reHarare, umo munonziwo makakandwa mabhomba nezuro manheru. Tikaonawo kuputsika kana kuti damage yakaitwa, uye zvakare chimwe chitoro chiri paMorgan Tsvangirai House chinotengesa yavanoti regalia kana hembe dzebato chakatorwa zvese, manga musina chinhu. Uye pataura vamafume pavaadresa vatori venhau, vataura kuti vashandi vatatu vepaMorgan Tsvangirai House vanogadha vakakuvadzwa zvakaibvisisa, vamwe vacho vakarohwa nemasimbi, asi hazvisati zvazivikanwa zvakare kuti akaita izvi ndiani.
Aiwa, tinotenda zvikuru Rutendo Mawere, mutori wedonhau ari muHarare, achitiudza kuti zvinhu zvanga zvakamira sei. Tinotenda.
Tatenda blessing.
Iko zvino tombonzwa zviri kuitika kumasvingo uko kuna Gandri Maramba. Gandri, ungatiudza kuti zvinhu zvakamira sei?
Nhasi mudhorobha remasvingo mamuka makavharwa, zvitoro zvose zvikuru zvamuka zvakavhara, vanhu vanoenda kumabasa, pane vamwe vambofumba chinda kumabasa asi vadzokera kudzimba vaona kuti dhorobha rakavhara, zvitoro zvikuru OK, Edgars, TV sales, vana Chicken Inn vese vanga vakavhara, uye zvikoro zvizhinji zvadzosera vana kudzimba makuseni vachiti kune stay away. Masikati kwazosungwa vakomana 7 vesangano rinonzi Contract Community Tolerance and Reconciliation Development. Kutaura kudai ndiri paMasvingo Central Police Station inova headquarters yemapurisa mudunhu reMasvingo, umo makavharwa vakomana ava vari kumirirwa negweta rinonzi Martin Mureri remureri Matutu Law Firm. Vari kupomerwa mhosva yekunzi ndivo vanga vachiorganiza nekuplana madhemo achivharisa zvikoro nekubhloka migwagwa imwe iri kunzi yanga yakablokwa makuseni kuti vanhu vasaende kumabasa.
Tiri kunzwawo kuti kune dzimwe nzvimbo kune mauto nemapurisa mugwagwa, zvakamira sei kumasvingo?
Mapurisa nemauto vaswera vari kuzvitoro zvose zviri munzvimbo dzinogara vagari kumahiden sebab kumarokesheni kwasira kwakazara mapurisa, ende varotendererawo mudhorobha. Izvo zviri kuita kuti vanhu vapindwe nekutya kukuru, vazhinji vangosvera vari mudzimba dzavo, zvitoro zvakavharwa, vari kutenderera vachiona kuti zvinhu zvakamira sei. Uyezve pasungwa vakomana vapa pane mapurisa, pane mayouth ezanu pf, vakomana vacho vati mayouth achanga aiswa kuma 80 achitungamirirwa nevamwe vanotungamirira mayouth pamwe chete nevemilitary intelligence vanga varipo pagurupu ranosunga vakomana avo, saka nevasori. Saka izvi zviri kuitwa nemapurisa nemauto vakabatana.
Pane vakuvara here mukuratidzira kuri kuitika kana kuti vanhu havana havo kungoenda kumabasa?
Mumasungu hapana kuvara, hapana rohwa, vanhu vanangoenda kumabasa, vanhu vangogara kudzimba dzavo.
Mutori wedonhau Gandri Maramba achitaurapo ari parunhare kumasvingo. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti raenda kumatare edzimhosva richida kuti dare iri ripe mutongo wekuti magweta esangano iri akwanise kuona vanhu vari kusungwa mumhirizhonga yakatanga nezuro. Sangano iri rinoti vanhu vakawanda vasungwa muHarare neBulawayo uye riri kuedza neparinogona napo kumirira vasungwa ava. Rachel weStudio 7 abata mutauriri wesangano iri vakumbirai Mafunda kuti tinzwe zviri kuitika.
Wangu magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights sekuzuva kwenyu wanoza makumbirira wana vanoshungurudzwa munyika medu. Tine magweta akamhanya kutanga nezuro vakaita nyaya dzinorwadza muZimbabwe. Magweta edu akamhanya kuna maairport, magweta edu akamhanya kuna mabhuku, magweta edu akamhanya kuna magoromozi not, magweta edu akamhanya uyezve kuna mabraside, magweta edu akamhanya kuna maairport, magweta ekodzero nhasi uno amhanya kumagunje kukadoma kuheathcliff. Tozoti kuBuruwayo zvakare magweta edu amhanya kuChabalala kumagwegwe kuloveze kumasungo wanamkuna nyamarotaya mhanya nanamkuna mureri. Tiri kunzwawo kuti kwatorwa tuwana zvakare kubva zuro kubva nhasi. Vabereki vari kuyasara kuti vana vabereki vakasunga nevana, asi tiri kuramba tichitarisira kuti magweta ari ramba chimhanyamhanya kuti
Vamafunda, mungatiudze kuti vanhu ava vari kusungirwei chaizvo?
Panguva dzatakara vamagweta anga achiri kumhanyamhanya kuenda kumapurisa, nekuti zvatinoziva mapurisa akasunga kuetota akasunga kuBrayside vanozoundiwa kunonzi kuHarare Central Police Station Law and Order, ndokwanozoudzwa macharges avo avari kufesa. Asi panguva yatambotaura nemagweta vanga vasara vanatsa kuziva kuti zviri kunze mhosva dzavo ndedzozvo chii. Saka tisikuda kuti tiwe speculate takamirira kuti magweta edu achiudzwa nemapurisa, nekuti vazhinji vacho vabviswa kunzvimbo dzakasiyana-siyana vachiitwa pamacentral police stations. Asi chimwe chandingangoda kukuudzai kuna Rai ndechekuti magweta edu emakusemiwa amhanya futi achida kufaila wafaila application kuhigh court ekukumbira kuti mapurisa abvumidze magweta kuti vaone mukana wekumirira waclient avo, nekuti vanga vachirambidza kumirira maclient avo zvizhinji-zhinji kunzvimbo dzakaita sara airport.
Semaonerenyu, munofunga kuti nyaya ichanzwikwa riini mudare?
Tarisira kuti ramangwana ndicho musi wechitatu togona kunga takutanga kumhanyamhanya kuenda kumatare, nekuti vamwe vavo vakasunga nezuro unova musi wemuvhuro. Saka ndofungawo kuti pamutemo vanoti havafaniri kuzopfuura 48 hours vaka vari musunda.
Tichidzokera pavanhu vasungwa vamafunda, ndedzipi nzvimbo dzine mhirizhonga yakanyanya kana kuti dzine vanhu vasungwa zvakanyanyisa?
Vane matsamba atapihwa nevakomana nevasikana vedu veZimbabwe Lawyers for Human Rights, taona kuti kuBuruwayo ndo kunenge kunenya kwasungwa vanhu vakada kuti wandei panguva dzatiri dzinoidzi. KuHararewo zvakare kuna maairport takada kunzwa vamamakoma marufu vandeure namukoma kosa munyube wamhanyako vanga vachitaura kuti kuna about 50-something people wasunga vakasungwa nezuro. So nekuda kwokuti vakatadziswa kumboonoona maclients avo nezuro vachi kuvaona, tizarisira kuti Harare neBuruwayo pane zvino ndo kune nhamba dzakati kurei dzine vanhu vasungwa.
Tiri kunzwawo kuti hurumende yavhara madande mutande akaita seWhatsApp neInternet. Izvi zviri kuvhiringa zvakadii basa renyu vamafunda?
Hongu mukoma rese kutora kwamuri kuita tichitoshushikana kunetseka kuti tochiita sei. Zvinhu zvatajaira zvinhu zvekwasida kujaira kwete, asi zvinhu tikatasadongora nezvemutemo rinoprovida for such mukaverenga section 61 section 62 into ranyaya access to information, into ranyaya freedom of the media, freedom of expression. Saka zvinhu zviri kuti katsamadza zvikuru zvatotoshama nazvo kushoka kuti iyo hurumende yamanga muri kuti ndiyo new dispensation inombonyikidza kodzero dzevanhu zvakadaro zvokuti vanhu vatadza kushandisa dadembenge remataura, vatadza kushandisa WhatsApp akaema zona anungu amberi nyerenyere kushandisa. Hatizivi kuti maishandirudziyiwawo kana vatichirayo zvenyaya dzokuti kune new dispensation muZimbabwe.
Mutauriri wesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vachitaura naRachel Toto weStudio 7 vari parunare muHarare. Muzinda weAmerica muHarare uri kuyambira zvarwa zvenyika iyi zviri muZimbabwe kuti zvisapinde mukati meguta kusashanyira nzvimbo dzinoti chitungwiza Dama Falls, Epworth, Heathcliff, Dzivarasikwa, Kadoma neBulawayo. Muzinda uyu unoti zvizvarwa zvayo hazvifaniri kunge zviri pedyo nenzvimbo dziri kuratidzirwa uye kuti zvigare zvichiteereranawo. Muzinda uyu uri kurudzirawo kuti zvizvarwa zveamerica zvigare zvakangwarira kusapinda munjodzi zvichakadaro kusouth africa. Mumwe mukuru webato rinopikisa reDemocratic Alliance kana kuti DA vamusi Maimane vakurudzira hurumende yeSouth Africa kuti ipindire mune zviri kunetsa muZimbabwe vachiti haifaniri kuramba yakanyarara. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vamwe varume vangu vakapakatira zvombo varwisa nhasi masikati hotera pamwe nemahofisi muguta reNairobi kuKenya, asi huwandu hwevanhu vakuwara kana kufa hausati wazivikanwa. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vati mudungwe wevanhu wekunze uri kuuya uchibva nekuHonduras unoburitsa pachena urongwa hwavo hwekuti mudhuri uvakwe pakati pemuganhu weAmerica neMexico kuitira kuti vanhu ava vasarambe vachipinda muAmerica zvisiri pamutemo.
Sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC rinoti mazuva maviri ekuratidzira nyika inogona kunge yarasikirwa nemari inodarika mamiriyoni gumi. Mukuru weZNCC vaChris Mugaga vaudza Studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kune vemabhizimisi.
Muchitarisa zuva rimwe chete chairo ukatarisa mupfumi hwenyika tiri kuti isusu tinorudza mari inokwana kuita iyo mamiriyoni mashanu atingati 5 miriyoni pazuva chaiko chaiko. Achirasika nenzira yekuti zvinhu zvingadei zvatengeswa, achirasika nenzira dzekuti kana makampani chavo chavo mari dzavari kuzobhadhara iri salari pakupera kwemwedzi kuvanhu vasiri kuenda kumabasa, chikonzero chiri chokuti hakusi kuendeka nemhirizhonga yanga iri mumatritmenta ino yeZimbabwe.
Vamugaga vakurudzira hurumende kuti iite nhaurirano nevashandi kuedza kupedza kunetsana kuripo. Gurukota rinoona nezvevashandi Dr Sekai Nzenza vaudzawo Studio 7 kuti hurumende yaronga kupa vashandi vayo mari iri pakati pezvikamu zvishanu nezvikamu makumi maviri nematatu kubva muzana kubva mumwedzi uno kusvika muna kurume, nhaurirano dzemihoro dzichienderera mberi.
Tiri kubatsira vashandi panyaya yekukwidzwa kwakaita zvino ende panga pachinyanya kunetsa kuti fio yakakwira zvichibva zvaomera vashandi. Saka president vazopa yatiri kuti muchirongi cushioning allowance January, February, March takiwedzerei mari karo. Tiri kutarisira kuti chichigara pasi through forum yatinoti National Joint Negotiating Forum kuti tiise misoro pamwe chete kuti togadzirisa sei mararamiro atiri kuita. Iniwo saminista ndine forum inonzi Tripartite Negotiating Forum. Iyi inove ine maworkers matrade unions anonzi ZCTU neZFTU pamwe chete netrade union yemaemployers inonzi MCOS nevanenge vakamirira macivil servants. Ndiri kuronga kuti tisangane pamwe chete tiise musoro pamwe chete kuti tofamba sei mberi vachitipowo nzira dzekubatsirana kuti nyika yedu irambe ichisimukira.
Munyori mukuru muZCTU vaJafet Moyo vanoti hurumende yanga yave nemakore akawanda ichiramba kuita nhaurirano idzi. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr Godfrey Kanyenze vanotiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumushandi muZimbabwe izvo zvokonzera kuratidzira. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pari zvino vari kuRussia uye vachashanyirawo dzimwe nyika ina kuedza kukwezva vemabhizimisi kuti vauye kuzouchika mari dzavo muZimbabwe.
Asi Dr. Kanyenze vanoti kuti izvi zvishande zvinonetsa kana munyika muine mhirizhonga.
Takambozwa vanhu kuti kwane ma20 billion worth of investment inoda kuya kuZimbabwe. Asina nhasi takangomirira nemaziso matsvuku kuti tione mari iyoyo ichidyarwa munyika. Saka hatichadi kuti tingorambe tichingoita kunzvera nyaya. Zvakuda kuti tinyatso taurana pachokwadi semaZimbabweans kutanga tagara pasi tagadziridza musha wedu. Satadaidza vanhu vekunze kuti vauye kundoona musha usina kumira zvakanaka.
Vashandi vakawanda munyika vakatanga kuratidzira nemusi wemuvhuro vachigunun'una nekukwira kwemafuta ekufambisa dzimotokari nezvikamuzana nemakumi mashanu kubva muzana. Mitengo yezvinhu zvekudya yakabva yatangawo kuita chamuramba mhuru. Asi hurumende inoti kuratidzira uku kuri kukonzerwa nevemasangano akazvimirira uye mapato anopikisa. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye rinonawo rinoongorora nyaya dzemasaisai uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vaudza Evans Zininga weStudio 7 kuti zvaitwa zvekuvhara internet zvinotyora kodzero dzevanhu nemitemo yenyika.
Hazviti pamutemo. Imhosva kutyora mutemo kudzima masaisai nekuti vanhu vese vana veZimbabwe vane kodzero yekuti vafambise mashoko nekutambira mashoko zviri pachena zvisina kumbunyikidzwa. Hazvisi pachena iko zvino kuti tizive kuti chii chaitika kuti masaisai adzimwe, kuti zvinhu zvangoitwawo here nevanenge vachifambisa masaisai aya vanosanganisira Econet, Tel1 neTelco nevamwe, kana kuti ihurumende yanga yataura kuti dzimai masaisai. Ndiri kuzwa iko zvino kuti vakafanobata matomu kuZimbabwe vachitungamira nyika vaGeneral Constantino Chiwenga varamba kuti hurumende haina kumbobvira yataurira vanhu kuti masaisai ngaadzimwe. Asi hatisati tanzwawo kubva kune vatungamiri veEconet neTel1 nevamwe vanopa masaisai kuti zvabvepi, vanga vaudzwa here, vatumwa here kuti vadzime masaisai.
Vachitarisawo mafambisirwo azvinoitwa, hurumende inenge iine kodzero here yekuti iudze vePortras kuti vadzime?
Kwete, hazvisi izvo. Kana patinge paita dambudziko, ngatiti kune vanhu kana vanenge vachishandisa masaisai kupara mhosva, hurumende haidzimire munhu wese masaisai. Chainofanira kuita kusunga vanhu ivavo kana kuvatevedza mumwe nemumwe, kwete kuti munhu wese odzimirwa masaisai.
Saka pane here zvingaitwewo nevanhu vari munyika pamutemo kuedza kwidza nyaya dzakadai kumatare kuti zvikurumbidze zvasunungurwa zvazvinenge zvasungwa zvacho izvo?
Hongu kwazvo iyi inyaya yekuti ikakandwa kumagweta anenge achinatsa kuziva mutemo, haina muswere inofanira kuti iende kumatare kusvika kudare guru reconstitutional court remuZimbabwe, nekuti panenge pachitaurwa kunzi kodzero dzevanhu dziri mubumbiro remutemo dzavhiringwa nekudzimwa kwemasaisai.
Nyanzvi munyaya dzezvemitemo uye vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vachitaura vari parunare kuSouth Africa naEvans Zininga weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, imwe nyanzvi munyaya dzezvekufambiswa kwemashoko vaRobert Ndlovu, avo vakamboshandira kumuzinda wekambani yeGoogle kuMount View muAmerica, vaudza Evans Zininga pamusoro pemafambisirwo anoitwa kuvharwa kwemasaisai.
Maonero atiri kuita kana tiri kuona sekunge kuzvira nezvura mene nguvai kuti usuku kana kuti midnight vakuru vari kurana nyika ka nokutika zvidhingana anenge azvitaura pachi vaudza vana naEconet kuti vavhare macommunication lines wokuti vanhu vasadini vasakwanise kutaura using WhatsApp. Sekunge tinoziva kuti WhatsApp ndiyo yakanodiwa nevanhu stereki kana vakuchinjana mapikicha mavhidhiyo nezvinhange zvanga zvichiitika. Saka inini handingazivi kuti chii chavaitaite izvozvo, but tandokwanisa kutaura sekutaura semunhu anoita zveICT necyber security kuti vabhloka kuti vanhu vatadze kuti vataure vautarusani panyaya idzodzo. Saka but zuva radoka kumadzimwa levhi vazovhara manje internet yacho kuti chese chiziwo zvinenzira dzokuti utenderere vava vaitoi zvima chose kubvisa plug kumadziro kuti hakusina chose.
Totarisawo kuti vanhu vanozviita sei pavanoti pavanozonzi vavhara pachii chavanenge vaita.
Ndingatoniasifamba zvitsanangura sei vanotobva vabhloka kuti trafic yakanyorwa ine adres yekuti kuwadzana tsamba dzisaende kukuwadzana kana yakanyorwa kuti Washington DC isaende kuDC saka vatoblokwa kaka kuna tsamba inouya kwauro saka vanodzima kumichina yavo ikoko by blocking what called ports.
Ko ava vamwe vatiri kuona vachiri kuramba varipo pamasocial media nevari kukwanisa kutumira vari kuzvigona sei izvo zvichinzi yavharwa?
Kune makambani ane masatellite dish sezvandataura dish yacho inongofanana nekadish kakake kanzi zvekuona bhora izvi zvokusouth africa izvi mamadish aya anoisa pamarufu most organizations especially mango anazvo izvozvo so you can block it because dzakatarisa kudenga right up to the sky.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzemasaisai varoban lovu vachitaura vari parunare kubulawayo naivan zininga westudio 7. Sangano reZimbabwe Council of Churches kana kuti ZCC rinoti mauto nemapurisa haafaniri kunge achipfuura vanhu panguva iyo vanenge vachiratidzira uye mapurisa nemauto aya achiedza kupedza mhirizhonga. Munyori mukuru wesangano iri Reverend Dr. Kenneth Mutata vaudza Tanonoka Wande weStudio 7 kuti hurumende inofanira kuvhura masaisai kuitira kuti vanhu vashandise masaisai aya vakasununguka semazuva ose.
Nyaya takatarisana nayo yezvino hongu mapurisa nemauto nevatungamiri vehurumende vane jana rekuita asi ndofunga nyaya yatakatarisana nayo inyaya yakanangana nemunhu wese. Chekutanga ndechokuti kana kune vanhu vakakuvara vanofanira kurapiwa vaone mukana wekuti varapiwe. Tinoziva kuti tanga tichibva kustrike yemadoctors iko zvino saka hameno kuti vanhu vachawana here mukana wokuti varapike zvakakwana uyezve kana pane vasungwa tinenge tichitarisira kuti vapiwe mukana wokuti mhosva dzavo dzitariswe zvinofambirana nemurawo. Saka kana tichiri muprocess iyoyi Hwande ndo zvatiri kufungidzira kuti ndo zvinofanira kuitiwa asi nyaya huru iri pakuti nyaya iyi inofanira kuti ipere sei.
Chii chamuchaita imimi sevemakereke kubatsira kuti nyaya iyi igadzikane?
Takatotanga isusu vavariro yedu chero kwanga kusina kuita mhirizhonga iyi tine urongwa hwanga hwakagadzirigwa huri kuuya hwekuti panga pagara pachitsvaka mukana wekuti dai nyika yanga yagara pasi kwete kuti tigadzirise nyaya yakonzereswa nemafuta emotikari chete asi nyaya dzakawanda dziri kukonzera kugununʼuna kwevanhu muZimbabwe. Tinofunga kuti zvichada kuti vanhu panzvimbo dzakasiyana-siyana vaone mukana wekuti tigare pasi tigotenderana kuti tinoenda kupi senyika. Iyoyo process yava muadvanced stage saka tiri kufunga kuti ichafamba zvakanaka then tigowana lasting solution.
Ko zvinonzi internet nesocial media zvinenge zvavharwa munofungei nazvo?
Chekutanga ndechokuti kuva nemukana wokuaccessa information ikodzero yevanhu. Mafungiro edu ndeyekuti vari kucontrola izvi vari kuda kuwana nzira yekuti vangamaneja sei nayo mhirizhonga yanga ichiitika asi tinotarisira kuti izvi zvinofanira kuti zvigadziriswe nekukurumidza kuti vanhu vawane mukana wokuti vacommunicate.
Mukuru weZCC vaDr Kenneth Mutata vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7.
Makadii vateereri veStudio 7? Ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chevechidiki cheThe Connection na8pm. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Takanangana nekukurukura nyaya yezvekuvharwa kwaitwa internet kuZimbabwe uyezve matambudziko akatarisana nevechidiki munguva yemhirizhonga iri kuitika munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei nhamba dzenyu pawhatsapp yedu inoti +1 202 465-0318 kuitira kuti gokufonerai. Ngatisanganei pachirongwa The Connection muineni Mike Hove na 8 p.m.
Tinotenda Mike iko zvino tokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isindebele ini ndini Blessing Zulu.
Soko isikati senda baku VOA ndebele.